manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 6, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nezoom chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anotadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita, kunyange hazvo vashandi vehurumende ava vakambenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba, sezvo muzvipatara musisina madhokotera akakwana. Nhasi akwana makore maviri kubva zuva radzingwa muhurumende vaive mumwe vavateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi atadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita, kunyange hazvo vashandi vehurumende ava vaimbenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashandi vehurumende nhasi vaona nzvimbo yavanga vakazivisa kuti vachatangira kuratidzira yakakombwa nemapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzanga dzizere mvura inovava. Zvisinei, vashandi vehurumende vane chitsama vakwanisa kusvika pamahofisi ePublic Service Association pavanga vachifanira kusangana apa pasina avadzivisa, ndokutanga kuimba zvakaomarara vachigadzirira kuti vanosiya magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvemari vamutulinxuve pamwe negurukota rezvevashandi. Amai Sekai Nzenza.
Chau yaiko, koko baba. Chau yaiko.
Pavatanga kufamba vachibva maofisi ePSA aya, vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana. Mapurisa abva vavharidzira chishandisa chisimba mushure mekunge varatidziri ava vaedza kumanikidzira kuti vapfuure pamudhuri wevanhu wanga wagadzirwa nemapurisa. Vamwe vavaratidziri ava vabva vagara pasi, zvazoita kuti mapurisa vazvuzvurudze achivadzosera kwanga kuine vamwe vavo. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander neumwe utungamiriri wemasangano anomirira vashandi vehurumende vamboedza kutaura nemapurisa aya, asi mapurisa aramba akatsika madziro achitaudzwa nevakuru vavo kuti kuratidzira uku hakusi kuzoenderera mberi. Amai Alexander vashora zvaitwa nemapurisa izvi, vakabva vabvarura magwaro enyunyuto avanga vachida kunosvitsa kuhurumende.
Mbisirwa nguva, hapana chiri kubuda. Government is not negotiating in good faith. Mukatarisa muchaona kuti kwakungoti angofunga kutaura nezvemacivil servants ari kwaari wongotaura. Vamwe ndo vatakanzwa vachiti ha vakangodemonstrata chete tovadzinga. Yeti isusu tashandira hurumende ino kwemakore akawanda. Vamwe vakatouya nezuro unoona chitanzi kunovadzinga. Isu tine marights. Constitution yeZimbabwe inotipa marights.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati chanetsa ndechekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yave kufunga kuti yave kupandukirwa nevashandi vayo, kunyange hazvo vashandi vakangomira nenyaya yekuda kuwedzerwa mari dzemihoro.
Isusu tinoziva kuti muna November ndoma wakapinda isi hatina kukubvisa ndekuti muna November. Vamwe ari kutya kuti vamuna November didi.
Bora iti mwedzi wambuzi.
Ari kupanika kuti ya November season, but isusu hatisi kutazi kuti hazematongero enyika. Nyaya yedu ndeyekudya, ndeyekuti vana vaende kuchikoro, ndeyekuti vana vadii varapwe. Mukatarisa munangagwa namutuli dehumanizers, tarisa kuti humanizers kwaita mapurisa. I can see a beautiful sister of mine ara papa.
Munyori mukuru musangano reprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ va Raymond Majongwe vati vashandi vehurumende vave kunhonga zvozve nemuromo zvekuti havachatokwanisi kuenda kubasa kubva zvino zvichienda mberi. Vashandi vehurumende vanotiwo havasi kufara kuti hurumende haisi kuvabudira pachena panhaurirano dzavanoita pasi penational joint negotiating council pamusoro penhau dzekuwedzera vashandi mari dzemihoro nemabhonasi, vachiti hurumende inozongonzwi kwayo taura pfungwa dzayo mumapepanhau isingashandise misangano yenjnc kuisa pfungwa dzayo patafura. Vashandi vehurumende vanoti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzichavakwaniri kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Hatina kukwanisa kutaurawo naamai Nzenza kutinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba sezvo muzvipatara musisina madhokotera akakwana ari kuvarapa. Ukuwo vana chiremba vanoti hapana nhaurirano dzichaitwa pakati pavo nehurumende sezvo yaratidza kusave nehanya navo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Studio 7 yashanyira chipatara cheparenyatwa uko varwere vakanga vapiwa zuva ranhasi kuti vazoonekwa nenyanzvi dzakasiyana siyana. Vanga vachidzorerwa kumba vachipiwa mamwe mazuva ekuti vazodzokera. Mumwe wevarwere ava uyo asina kuda kudomwa nezita asi ane chirwere chegomarara audza Studio 7 kuti nhasi kange kari kepiri achiwedzerwa mazuva ekuti avhiyiwe. Amai ava avo vanga vachiratidza kurwadziwa zvikuru vati dai hurumende yagadzirisa dambudziko raana chiremba kuitira kuti vadzokere pamabasa.
Ndandokurwara nekenza ndandauya kuno ndaonekwa chiremba andiona ati unozouya kana strike yapera. Ndaifanirwa kuitwa operation muna August saka hasakati ndaita. Ndandakamhimiswa 4 November saka mune mande ndakauya ndinaona machiremba saka ndakazobvapo past 12 ndisina ndiona ndane nzara ndikadzokera kumba. Vanyora pakati kuti munozouya bhosi iko zvino theta haisi kushanda machiremba anoita maoperation asi kuya kubasa. Zvaigoneka hurumende yaiita kuti machiremba awane mari yekuti vauye kumabasa nekuti vadye vagone kubatsira isu varwere.
Vanoziva zviri kuitika vanoti pari renyatwa ine varwere vari pasi pemazana matatu vane mibhedha asi kana zvinhu zvichifamba zvakanaka chipatara ichi chine nzvimbo yevarwere vanosvika churu chimwe nemazana maviri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti hurumende ine zvirongwa zvipi kuitira kuti varwere vazobatsirikana mushure mekudzinga vana chiremba ava. Mumwe chiremba akadzingwa basa Dr. Trevor Chivandire vaudze Studio 7 kuti vakawana tsamba yekudzingwa kwavo iri mumba mavo nezuro Manheru. Vachivandire vati changa chiri chido chavo kushandira Zimbabwe asi vati kana zvaramba vachatsvaga basa kune dzimwe nyika.
Ndingafara chaizvo kana ndikazokwanisa kutishandira nyika yangu ino yeZimbabwe ichikwanisa kuraramisa vanhu vakandikudza. Asi kuri kuti zvaramba inwo sachiremba ndinoziva kuti kune dzimwe nyika dziri kunze uko dzinoda maskills edu. Saka inini ndiyo nzira yandichazoexplorawo in the end.
Vakasanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Shakada vati vamisa nhaurirano dzese nehurumende kusvika vana chiremba vari kudzingwa ava vadzoserwa kumabasa.
Nhaurirano idzi dzinge dzichitanga kuitika machiremba ari kutiwo kusvika vamwe vavo wakadzingwa mabasa vadzoserwa pamabasa ndonge paso ine nhaurirano dzine musoro dzinonge dzichizokwanisa kubudisa shanduko yekuti machiremba adzoke pamabasa avo izvi kana zvisati zvaitika hatione pachiitika nhaurirano dzine musoro.
Sachigaro veHealth Services Board Dr Paulina Skosana vakaudza Studio 7 nezuro kuti matare ari kutonga vana chiremba vasiri kuenda kubasa ari kuenderera mberi kudzamara vana chiremba vose mazana mana vanzwika nyaya yavo. Dr Skosana vakatiwo madhokotera anotadza kumira pamberi pematare aya anobva adzingwa basa. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vazhinji vakadzingwa basa ava vange vachishandira pachipatira chepari renyatwa. Vana chiremba vakatanga kusenda kumabasa musi wa 3 gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba vadiki vakatanga kusenda kumabasa musi wa 3 gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba vakuru vakatanga kuramwa mabasa vachiti basa riri kuvaremera zvichitevera kusenda kubasa kwevana chiremba ava vachiti havana mari dzekufambisa. Kuipa kwezvinhu munyaya dzeutano kwawedzerwawo nekuramwa mabasa kwavana mukoti vemakirinika ekanzuru anova ndiwo akawanda kumisha inogara vazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, apo hurumende iri kudzinga vana chiremba varwere vakawanda muzvipatara zvikuru muguta reBulawayo vari kushaya rubatsiro. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals, varwere vange vauya vange vachionekwa nana mukoti kunyanya avo vachiri kudzidzira basa. Mumawadhi akasiyana-siyana mange mine vanhu vashoma. Mumwe murwere angozvidoma nezita rekuti Moyo uyo asina kuda kubuda pamhepo sezvo ati mushandi wehurumende atanga auya kuzotora magwaro ekuratidza kurapwa kwaakaitwa mushure mekuita tsaona, asi ati atadza kuwana magwaro aya sezvo ana chiremba vakawanda vange vasiri pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kuti vana chiremba vadzingwa basa paUnited Bulawayo Hospitals kusvika pari zvino vangani sezvo mukuru waana chiremba pachipatara ichi Dr Narcissus Tsvanga vanzi vanga vari mumusangano. Pachipatara chikuru cheMpilo vamwe varwere vange vauya kuzorapwa vange vachidzokera kumba vasina kuonekwa. Mumawadhi mange muinewo vanhu vashoma. VaReason Moyo vange vauya nemudzimai wavo uyo ange achitadza kunyatsofamba kuti aonekwe naana chiremba sezvo ari kuzarirwa asi vatadza kuonekwa. Vamoyo vashora danho rehurumende rekudzinga vana chiremba basa vachiti izvi zviri kuomesera varwere.
Ndauya nemudzimai wangu pana baba Mpilo kudazoona nadokta but madoctors acho hakuna. Tangati chinesvire yokuti kana vakauya madoctors vobatsira vanhu vari panapa because vakawanda vanhu vari kurwara hakuna madoctors. Itori nyaya inofanirwa kugadziriswa chop chop because vanhu vari kurwara mukati muno vakawanda vari kurwara vanodiwa madoctors.
Mumwe mugari uyo angozvidoma nezita rekuti amai Dhuve vati vanga vaperekedza hama yavo kuti izorapwa asi vagara kwenguva refu vasina kuonekwa.
Pane 3 hours takamirira dokta hapana kana dokta 1 asi tiri kunzwa kudziwa chiritizo madokta ari kudzingwa. Ari kudzingwa sei isusu vanhu tichitambura? Also there is a shortage of doctors. I'm wondering kuti vanhu vari kuti madoctors ari kudzingwa. Ari kudzingwa sei ipapo pasina madoctors?
Mukuru waana chiremba paMpilo Dr Solwayo Ngwenya vaudza Studio 7 kuti pana vana chiremba 10 vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika pari zvino. Nhasi vati vange vasina zvakawanda zvekutaura sezvo pange pachiri kuitwa ongororo yekuti vana chiremba vari kuuya kubasa nevasiri kuuya kubasa ndevapi. Chipatara cheMpilo china ana chiremba mazana maviri nevana. Munyori mukuru weMpilo Hospital Doctors Association Dr Mtavisi Bebe vati pari zvino vakwanisi kutaura kuti vachatora danho ripi pamusoro pekudzingwa basa kwevamwe vana chiremba sezvo vange vasati vasangana nevamwe vavo. Munyori weboka reWomen's Committee yesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions uye vari nhengo yeMDC amai Barbara Tanyanyiwa vati kana chiri chokwadi kuti kuna ana chiremba vakadzingwa uye vari kudzingwa basa chinhu chinoratidza kukundikana kukuru kwehurumende yava Emerson Mnangagwa.
Madhokotera ari kupumbira chingwa. Takuona kuti instead kuti hurumende ipe madhokotera chingwa, wakupiwa matombo wachinzingwa kumabasa. Hurumende ngaizame kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Havazi madhokotera ega ari kushushikana, vashandi vese vari kushushikana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobhedhaya moyo panyaya yekudzingwa basa kwavanachiremba. Asi Sachigaro Health Services Board, Dr. Paulina Skosana, vakauza Studio 7 nezuro kuti pana vanachiremba makumi manomwe nevanomwe vakadzingwa basa. Dr. Skosana vakatiwo komiti inoranga vanokanganisa pabasa iri kuenderera mberi nekunzwa nyaya dzaanachiremba vanosvika mazana mana, uye vanotadza kumira pamberi pekomiti iyi vari kubva vadzingwa basa zvachose. Vakafa anobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti nhengo dzesangano ravo hadzizi kutya kudzingwa uye hadzizi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yawedzera mari dzinotambirwa nemadhokotera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan vanoti mauto emuTurkey abata mudzimai wevaimbova mukuru wechikwata cheIslamic State Abu Bakr al-Baghdadi, uyo akaurayiwa pakarwiswa imba yainge ari muSyria nemauto eAmerica. Mumwe mukuru mukuru mubazi reAmerica rinotyidzana nedzimwe nyika apa umbowo pamberi pechikwata chiri kuferefeta mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump, izvo zvinenge zvapa kujeka pakubviswa basa kwemiriri weAmerica muUkraine. Mutungamiri wenyika yeSierra Leone vaJulius Maada Bio vari kutaurwa zvakanyanya mumapepanhau mushure mekunge vatara kubatwa chibharo sedambudziko rinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi. Nasi musi wa 6 mbudzi uye akwana makore maviri kubva zuva radzingwa muhurumende vaive vateedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Gabriel Mugabe vachivapomera mhosva dzinosanganisira kusavaremekedza uye kusavimbika. Mushure mekunge vaMnangagwa vatambira tsamba yekudzingwa kwavo basa, iyo yakanga yanyorwa nevaive gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo, vakazotiza vachipinda muSouth Africa umo vakazogara kwemazuva 16. VaMnangagwa vakazodzoka kumusha mushure mekunge vaMugabe vabviswa pachigaro nemauto vachibva vazotoreswa mhiko yekuva mutungamiri wenyika wechipiri kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Vamwe vanoti kubva musi wadzingwa vaMnangagwa basa, zvinhu zvakashanduka kune vari kunze kwenyika sezvo zvakazotevera mushure zvaibatawo naivo. Asi vamwe ndivo vanoti zvinhu zvakatokanganisika zvakanyanya kubva musi wadzingwa vaMnangagwa basa, sezvo kupinda kwavo panyanga kwaondonga zvinhu zvikuru. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemafambisirwo emabasa ehurumende paTswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Pakanyorwa tsamba iyi, vanhu vakangoti kupenda kwavaMugabe vari kungodzinga vaMnangagwa ivo vanga vamboshanda navo kwenguva yakareba. VaMnangagwa vadzingwa ndokuvatinoziva zvakazoitika pamunangagwa vadzoke vachizova president wenyika. Pavakadzoka vachiva president wenyika semunhu andambotizwa achienda mudiaspora, vakaita kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe timutsiridze tarisiro yekuti pada vachagona kuvandudza mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Asi chinotsuvisa ndechekuti kutaura patiri kuita zvinhu zvingangonzi zvatowedzera kunyangara paneza zvakanga zviri vamugati vachipo apa handiti kureva kuti vamugati vangu vakanakayo navo vanga vaine mhosva dzavo dzakawanda dzavakaitira vana vezimbabwe uye nenyika yezimbabwe asi vamunangagwa vanenge vachiwedzerei nekuti upenyu hwatowedzera kunyanya kuoma kuvana vezimbabwe
imi muri mumwe wezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika muri musouth africa inove nyika yakatiza vamunangagwa vachipinda munonzwa sei
pavakapinda vachitiza takatotiwo vakambonzwawo zvazvinoita kugara kunyika isiri yako usingadi takafunga kuti izvozvo zvichavadzidzisa kuti vakawana mukana wokutungamira nyika vachazviita nemazvo asi hayo zvatirikuona ndezvekuti havana chavakadzidza vanenge vatokanganwa kuti ivo vakatombotizawo munyika mavo vakagara munyika yevamwe chisiri chido chavo saka vamunangagwa havana kuita zvandazvichitarisirwa nevanhu kunyange mukatarisa mafarira akaita vanhu vachipinda mumastreets zvese izvozvo zvairatidza kuti vanhu vanga vakasununguka kupa vamunangagwa mukana wekuti pakaranga aite zvimwe kwazvo asi chokwadi chakanaka vatandemiri hapana
asi ka Dr. Mukonza vamwe vari kunze kwenyika vari kuti aiwa zvinhu zvakatovarerukira vakakwanisa vanga vakudzokerawo kuzimbabwe kumusha wachinova nahama neshamwari kubva papinda vamunangagwa
hongu hatidi kuti zvakasata ipapo zvinhu zvinenge zvakashanduka kuta zviri nani nekuti ndinoziva shamwari dzakawanda dzakanga dzisingakwanisi kudzoka kumusha kwautongo hwamugabe dzakagona kudzokera kumusha vamunangagwa vakapinda masimba asi zvandinotaura vakandemere ndezvekuti hongu ini ndiri kuno zvinhu zvinogona kunge zvichiita kunge zvakandinakira asi ndine hama dziri kumusha hama dzangu dziri kuomerwa neupenyu zvekuti mwedzi nemwedzi mari yandinototumira kumusha ichibatsira pano nepapo yatowanda kudarika yandaimbotumira kare naizvozvo tichitarisa tichizviita patikero tinoona kuti hayo upenyu hwaomera vana vezimbabwe vese vari muzimbabwe nevari kunze nekuti zvinhu zvikaomera vari muzimbabwe zvinobatwawo nevari kunze nekuti tine ukama
avo vanga vari nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvematongerwo enyika uye kufambiswa kwemabasa ehurumende paTshwane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rarasa nyaya yainge yakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato reMDCT Dr. Thokozani Khupe yekuti vainge vadzingwa mudare reparamende zvisiri pamutemo muna 2018 navaNelson Chamisa vachinzi vainge vasisiri nhengo yebato iri. Izvi zvakatevera kunetsana kwevaviri ava panyaya yekuti ndiani aizotora chigaro chamushakabvu Morgan Tsvangirai chekutungamira MDC. Dare iri rati rainge rapa haro mutongo uyu asi nyaya iyi yainge yadyiwa nenguva nekuti pakazoitwa dzimwe sarudzo uye upenyu hwedare reparamende rainge radzingwa muzvare Khupe wainge wasvika kwamvura yacheka makumbo kukatozoitwa dzimwe sarudzo. Muzvare Khupe vainge vaendesawo kudare mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda uye MDC iyo yainge yakamirirwa nevaivesa chigaro webato iri panguva iyi vaMorgan Komichi. Hatina kukwanisa kubata vaKomichi kuti tinzwe divi ravo uye mutauriri webato iri vaDaniel Molokela vati vange vasati vazeya nyaya yacho kuti vataure nevatori venhau. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramuzvare Khupe muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yabuda mudare nhasi ndeyekudhara ndeyegore rapera Dr. Thokozani Khupe anga akatiende kuConstitutional Court achinosungisa Speaker of Parliament paipa akanzi abvi muParliament ndiana Chamisa vangu pavakamudzinga kuMDC ndobvataura naSpeaker kuti aachamiriri pati yavo ndokubva abudiswa imomo. Saka nyaya iyi yakaendeswa kuConstitutional Court asi haina kukwanisa kunzwika nekuti vanga vasina kutipa dheti. Vakazotipa dhiti zvekuti tinozivekanyaya maelections atopera saka tasvika kudare dare rega pachezvaro kwete kuti pananoyanga ataura rakatanga rati tichaure kuti ndada kuti nyaya iyi dzikeseiko iye paramendi yacho Proko Kupe yanga achiti yakamudzinga yakatobviswa kudhara dzaanonyiwa paramendi. Saka takamboita nharo pamutemo tichiti ha nyange nyaya iri yekuti paramendi yacho yakabviswa ingoitongei chete kuti izobatsira ramangwana. Saka ndozvavakati hamirai timbofunga bat hatina kana kumbopinda munyaya yacho kuti tii nyaya zvakamira sei. Saka zvavaya vachiramba nhasi ndezvekuti vaya unoramba kuti hatisina kutaura nenyaya iyoyo yakatodarikwa kudhara. Ndozvavari kunzi vadhisinesi havasiti vati haana nyaya haana kana zvekutaura vangouya umutaiwa haangatirambi hatichadi kutonga nyaya yekuti Toko Kupe anga achimangara against speaker of parliament.
Izvi hamuzooni here zvichikanganisa dzimwe nyaya dziri mumatare dzakanangana neutungamiri webato reMDC?
Zvina zvazvinokanganisa nekuti nyaya yeutungamiri hweMDC yakatoagiwa itori mudare rakasiyana nedare iri. Dare ranhasi iri iconstitutional court. Dare rakaenda nyaya iyi iyayi yatiri kutaura nezvayo yatakaaita kudare yaibuda pamaredio nepamatv idare rinonzi Supreme Court akatosiyana. Zvekuconstitutional court zvanga zviri zvekuti aiti kodzero yake yepaconstitution yekunge ari member of parliament yanga yakakanganiswa naspeaker of parliament. Ainga itori nyaya pakati pake naspeaker of parliament. Ava vepati yake imwe vaingobatanidzwawo nekuti pamutemo kana ukaitisa nyaya inobatwa ngo munhu unofanira kungomuisawopo ari respondent. And then iya yakamirirwa nevanhu tizozvika vati judgment yabuda sei inyaya yekuti ndiani chaiye aifanira kunge ari mutungamiriri weMDC pakafa vatsandiri. Iyo ndiyatakamirira yakatoagiwa takatoita maargument. Saka hazvina kukama matare haatarisi kuti danhasi tadai vanotoenderana nenyaya sekuuya kwainenge yaita.
Gweta raMuzvare Thokozani Kupe muzvinafundo Lavumo Madhuku vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nhasi tanga tiri kutarisa. Zvanga zviri kuitika muHarare umo mapurisa nhasi atadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita kunyangwe hazvo vashandi vehurumende ava vakambenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Tanga tiri kutarisa zvakare kuti zuva ranhasi makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadzinga mumwe wevatevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa avo vave mutungamiri wenyika.
Ndiri kumazoo zita rangu ndonzi Nzombe. Ava kana vachinge vachiti izvo vanhu vada kuexpressa raiti yavo yekuratidzira pabasa izvozvo zvinotenderwa nemutemo weLabour Relations Act. Kana munhu ane zvaasiri kufarira maererano nemashandiro anenge achiita anogona kugara pabasa yatinoti picketing iyaya kana kuti anogona kudemonstrata as long as asingaite violent demonstration yekuvandalisa property or whatever. Bati kana munhu achiti ada kuexpressa izvozvo mapurisa obva ati aiwa haubvumirwe kuti udaro. Zvazviri kutongoreva ndezvekungoti izvo hurumende yacho iri kutongotungamirira ende yeudzvinyiriri hairespectisi marights evanhu. Ini ndinonzi Luka Bernard Bimo ndinogara kuMozambique kunoku kuChimoyo. Tinoona kuti kubviswa kwavaMnangagwa sekubviswa kwavakamhiringe vakaitwa vachinodzingwa navaMugabe. VaMnangagwa vakanga vaonekwa sekuti havana chavakanga vachiita chaiita kuti hurumende iende mberi. Izvozvi zvaakuzviratidza pachena zviri pachena semusana wembudzi tichizoona zvese kuti varipo vari kungoedza kuita zvino nezvino hapana chiri kubuda. Takanga tichitarisa kuti pamwe kana vakanga vazoitawo pamwe mutungamiri wenyika aifanira kunge ari munhu akaenda kunobatanidza nyika kuti pasava nemapoka nemapoka. Pakuno rinorambidzwa kwevanhu kuti vasazonoratidze zvekodzero dzavo vachinobuda munyika anenge achinoziva kuti nyika yese dhowedzi ikutarisira kuti zvinge mune shanduko asi vanenge vachizviziva kuti vanhu vakada kunoratidzira pane umwe hunhu zvimwe zvichemo zvichanzwikwa pasi rose.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa kudzingwa basa semutedzeri wemutungamiri wenyika kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe musi wa6 Mbudzi 2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare. mapurisa anodzivisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita muHarare. Varwere vakawanda voshora hurumende nekudzinga kwairi kuita mabasa vanachiremba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyemina Standekile Mhlanga munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VO.